vachitaura nevatapi venhaunhasi mangwanani hamai mwoyo nechikwata chavo chinosanganisira mutauri webato iri vajelas mawarire munyori vashadrick mashaya mombe pamwe navajapi jabun vati chisungo chekudzinga vamutinhiri chakaitwa pamusangano wavakaita nezuro vamawarire avo vakapinda musangano wanezuro vanoti rimwe danho rakatorwa pamusangano uyu nderekuti nhaurirano dzekupinda mumdc alliance dzipedzwe nekukatsika
musangano uyoyo wakazogara pasi zve ukabvumirana kuti tidzore vamutinhiri tivabvise pachinzvimbo chavanga vakambobata chekutungamira musangano nekuda kwekuti vanga vakushanda nevamwe vatinoziva kuti vakatumwa nechihurumende chemusengabere chava munangagwa kuti vakanganise hurukuro dzatanga tichiita nemamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti tikwikwidze sarudzo dziri kuteera
imwe nyaya iri kupomerwa vamutinhiri inyaya yekushanda navakasukuwere mukuedza kuvhiringa musangano wanezuro asi vachitaura nevatori venhaunhasi masikati vamutinhiri vati hapana chinovatadzisa kutaura navakasukuwere sematauriro avanoita nemunhu wese munyika vamutinhiri vatiwo hapana anokwanisa kuvadzinga mubato iri sezvo vatungamiriri vese vari mubato iri vakasanobata zvigaro uye vachifanira kuenda kumusangano mangwana muHarare kuti nhengo dzebato iri dzivaise pazvigaro izvi zviri pamutemo vakasanobata chinzvimbo chekuronga misangano muNPF uye vari muchikwata chavamutinhiri vajim kunaka vati hamai mwoyo vamawariri nevamwe vavo vatozviburitsa mubato nekuda kwezvavaita vakunaka vati hamai mwoyo havana mvumo yekubvisa vamutinhiri pachigaro chavo
rarasika ratora gwara risiriro havana simba rekuti vangadzinga president weparty who gave them that power when even the constitution haisati yaenda kunowana endorsement from the people so where did they get that power yekuti vanodzinga the president
vakunaka navamutinhiri vatiwo NPF haisati yatora danho rekupinda muMDC alliance vachiti mutsangano wemangwana ndiwo une simba rekuita izvi vati hamai mwoyo nevamwe vavo vari kuronga kuti mukadzi wevaimbo vemutungamiriri wenyika varobert mugabe hamai grace mugabe vave mutungamiriri weNPF uye kuti vapiwe chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weMDC alliance
taive vakachita adresa vamatori nekesi ndeya pocket from Grace Mugabe. We are saying isusu, no, matura nana Grace kuti aende kunoita vice president ku alliance. Endai muri vatatu. Isusu is NPF. No. Grace ndiye achisvitsa patasvika today. If it wasn't Grace, then again it's a bit wakuru nemauto.
Munyori weNPF kumasvingo vaamasa ninjana vati kana MDC alliance ikatambira amai mugabe nechikwata chaamai mwoyo inenge yavabatsira chose
so joji makorokoto nedzoi wemdc makorokoto kuNPF makorokoto kuna baba mugabe kuti vanhu havaenda nenyoka yakakonzera confusion iripo munyika nhasi vaenda naye kunani kuna Chamisa thank God I thank you Chamisa Chamisa, you have released us. Tazorora.
Hatina kukwanisa kutaura navakasukuwere namai mugabe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi mukuru wezimbabwe democracy institute dr pesai ruhanya vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo zvakanaka kuti mapato anopikisa aite mushandira pamwe mukubvisa hurumende yezanu pf musarudzo zvakakosha kuti ichenjerere vanhu vanobva kuzanu pf
so ipapa kumdc inofanira kugara yakabudisa ziso yakasvinura kuti vanhu vari kuuya vakamira pachikwadiro havai kuzokonzera confusion havazivi vana mujamba jecha vakati wandei vana mujamba jecha vari mumuzvimapati vanhu vatadzi vakushandwa navo nezano unofanira kutamba navo wakachenjera bhukunzi hama maitiro ava haanyanyiunakisa
mutauriri weMDC alliance profesa walsh mincuve vaudza studio 7 kuti mubatanidzwa wavo unoda kushanda nani nani zvake ane chinangwa sechavo chekupedza utongi hwemauto nezanu pf munyika vati zviri kuitika muNPF zvinosuwisa uye tariro yavo ndeyekuti bato reNPF richabatana rokwanisa kushanda navo mualliance ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin mangusha